Rimwe gwetara muzare Angels vagerineo vaudzadare kuti hurumende yakatadza payakadzivirira mai Grace Mugabe kuti vasatongwa.
They would be able to extradite Mr. Mugabe back into South Africa to have her appear in court. If that doesn't happen, we will apply for a private prosecution and we will institute private prosecution.
Vachipa humbo hwavo muzvare Angels vati vanofara kuti pane matanho ave kutorwa.
I'm okay. I'm feeling positive. I don't hate. I forgave her for what she did to me, but I still feel like justice needs to be served. Then I'll get her to court, hopefully, and she can apologize. Because I feel like in her eyes, she still doesn't see that what she did to me was wrong, and I wasn't even doing anything wrong.
Amai Daniel Mwane, awa vanomirira sangano Commission for Gender Equality vati mhosva dzekushungurudzwa kwemadzimai muSouth Africa dziri kuwanda. Naizvozvo matare edzimhosva anofanira kupa mutengo yakakodzera kupedza dambudziko iri. Vaenderera mberi vachiti vachaedza nepose pavanogona kuti dare ritore matano akakodzera.
Violence against women in South Africa is very, very high. We need to make sure that we use the criminal justice to curb this violence. So we need to make sure that we follow this case and we want the justice to take its course. If we can get this case to go through, we will be teaching others a lesson.
Gurukota muSouth Africa panguwa iyi, amai Maete Nkoani Mashabane vakati vakatora danho iri nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yakavakidzana neSouth Africa, uyewo zvaive zvisinei nechekuita nekuti amai Mugabe vaive munyika nemurume wavo panguva yakange ichiitwa musangano weSADC. Asi magweta amuzvare Angels anoti hurumende yakange isingafaniri kuita zvayakaita pana amai Mugabe. Nyaya iyi ichaenderera mberi zvakare mangwana apo dare richapa mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 Johannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.